Uyu musangano pagore rino ndino towa famba mune zvakanaka ende sezvo munoziva kuti musangano uyu ndiwo kugadzisa kuti zvinhu zvive zvinoita zvakanaka pasi rose kuti tive tine rugare rwakanaka tive nechisi vanoti chisi runyararo munyika medu ndo matauriro edu ende kuti tinofanira kuva tichionana sevanhu nepese patinenge tiri musangano wafamba munzira yakatwasuka ende takatarisira zvakawanda uye tichienda mberi ne Agenda 2030 maSDGs anotaurwa haya tiriona kuti nyika dziri kutaura kuti nenyaya yecovid takadzokera kumashure asi tiri kutarisira kuti tinenge tichitwasura zvinhu kusvika pa2030 zvinhu zvinenge zvichizoenda direction yakanaka tiri kushanda nyika dzese dziri kushanda zvakasimba ndozvatakaona pamusangano
takaona zvakare Vasiru Ramaphosa mutungamiriri weSouth Africa vachiti ivo uwandu hwemadzimai vane mabasa epamusoro vanga vari pamusangano uyu wanga huri ushoma munoona pachikwanisa kugadzirika here
apo panokwanisika kugadzirika hazvisi izvozvo zvatiri kutarisana nazvo tichiti pati yaita 50-50 toisa zita remunhu apa toisa zita rababa apa neraamai apa taita 50-50 pane zvakawanda zvinofanira kuti zvigadziriswe kuti amai vagosvika pa50 pacho ipapo pamuri kuti pana baba kuti nesu tigovewo nhamba yakakura yekuti tive tichipinda mumusangano pane zvinofanirwa kugadziriswa zvakafanana nokukurudzira madzimai kubva pamalevels epasi pasi kuti vakwanise kuenda kunosvika malevels ekuti vanoti taapa madecision making position pane zvinogadziriswa runyararo ndozvikuru peace kuti madzimai akwanise kubuda mudzimba umu akwanise kuenda kunokwikwidza zvigaro zvepamusoro ende vakwanisewo kuti vachienda kuchikoro vari kuenda kuchikoro madzimai chaizvo vakwanise kuva vari vanyori mumabasa epamusorosoro saka ngatiri tichigadzira kubvira pasi pasi kuti tikwidze madzimai ekukwira kumusoro ndokuti vagokwanisa kuwanda ivo madzimai vari kumusoro ndaiva vane zvavanoisa panzvimbo ndaive pamusangano nezuro wepeace takataura nyaya yekuti ngatibhildei macoalitions kugara pamwe chete muno mune diaspora munomu vakwanise kumuvha kuti zvinhu zvifambire mberi nekubatana neavo vanobva kumusha vari pasi kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zviende mberi madzimai akwanise kuva pamapositions epamusoro saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa macoalition kumusha ikoko vanhu ngavangoti regei ngoti NGO yangu iNGO yangu ngativei tinouya pamwe chete tichisumudzirana tichienda mberi.